Amai Beatrice Mutetwa avo vanga vachitungamirira magweta avaSkala vaisa chikumbiro ichi kune mutongi wedare remasvingo vagarai nesu mawadze vachiti vachuchisi vakadoma mhosva isiriyo panyaya iyi yekuti vanoda kubvisa hurumende nechisimba ivo vakati vanoda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gore ra2023 risati rasvika. Mai Mutetwa vati mhosva iyi haisiriyo nekuti kubvisa vaMnangagwa pachigaro hakusi kubvisa hurumende sezvo vaMnangagwa vari voga vasiri hurumende. Munyori wezvemutemo muMDC uye vari gweta vaInnocent Gonese vati chikumbiro chaiswa ichi chichapuwa mutongo nemutongi wedare musi wa14 kukadzi gore rino.
Kuti samagweta chitungamirirwa naMai Beatrice Mutetwa vanova lead kanzo wedu vakaita inonzi exception pachirungu. Kutaura kuti hapana nyaya kuti zvakanyorwa nevachuchisi zviri muchajiti. Chero chachiri chokwadi hazviburitsi kuti pane mhosva inenge yakaparwa. Havasiri munhu akapara mhosva, vaSkala munhu anoita zvematongerwo enyika. Zvavanga vachitaura zvinenge zvakanangana nezvematongerwo enyika. Pamutemo zvinobvumidzwa kutaura kuti bvisai mutungamiri anenge achitonga nehumbi njoga. Pamutemo zvinobvumidzwa kuita zvakaita fanika vana impeachment nezvimwe zvakadaro. Saka exception yaiswa mudare ndeyekuti hapana nyaya. Saka vaSkala vasati vanzi vapupure kuti vataure kana vafakazi vataure, takumbira kudare kuti nyaya ngairaswe pasina kutombopinda kuti vafakazi vataure.
Vachitaurawo padare apa rimwe gweta uye vari mumwe wevatedzeri vemutungamiri weMDC Vatendai Biti vati kana mutongi akatendera chikumbiro chavo nyaya inenge yapera, asi chikarambwa kutonga kwenyaya iyi kunoenderera mberi.
VaSkala vakachajwa nemhosva yekunzi vachikora section 22 yeCriminal Codification Act. Section iyi inotaura kuti iwe ukataura kana kuti ukada kushanda nevamwe kuti ubvise hurumende unobatwa nemutemo unewokuchengerwa 20 years. Mnangagwa asiriyo hurumende, saka Skala haafana kuchajwa nenyaya yekunzi ada kubvunza hurumende nekuti kuti Mnangagwa abve hasiziri zvakafanira nekuti hurumende ngaibve. Saka pachirungu inonzi exception, technical point. Saka technical point ichanzwikwa, judge achanyora musi wa14 February 2020.
Vabiti vati chikamu 22 cheCriminal Law Codification Act chakanzi vaSkala vakatyora chakashamiswa zvisizvo nekuti zvakatarwa navaSkala kumanda dzaka kubhikita gore rapera hazvienderani nemhosva yavari kupomerwa. Magweta anoti vaSkala semunhu wezvematongerwo enyika ari nhengo yeparamende anobvumirwa nemutemo kubvisa vaMnangagwa pachigaro asi vachiteedzera bumbiro remutemo. Asi vachuchisi vapikisa chikumbiro chemagweta avaSkala vachiti vaida kubvisa vaMnangagwa pachigaro nechisimba. Zvichakadaro, vatsigiri veMDC vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa ayo anga achivadzinga padare iri. Vatsigiri vakawanda ava vanga vachiti vauya kudare kuzopa rutsigiro kune muteedzeri wasachigaro wavo zvekuti vasadza imba inotengerwa mhosva zvekupfachukira. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vashoropodza mapurisa ayo anga akapakatira zvombo uye ane motikari inodira mvura ine unye hunovava.
Zvabuda pachena kuti Honorable Job Skala hasi criminal but munhu wevanhu. Saka vanhu vauya nhasi nekuzara kumasvingo vari kutoratidzira kuti nyaya yekuendesa vaSkala kumatare haisi nyore. Nyaya iri saka seMDC tiri kutsigira vaHonorable Skala. Ndo zvimwe zvinonetsa munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu havachatendegwe kutomira mumugwagwa. Because kune dzimwe nyika munotogadziriswa nemapurisa acho kuti garai apa mugare muite order. Mapurisa varitodzinganira vanhu vauya kunosupporta Honorable Skala, ndiyo demokrasi yacho. Saka hatina kuzvifarira zvachose izvozvo.
Munyori anoona nezvegwara remusangano mubazi reHDK muMDC vaGodfrey Kuraone vanga vari vamwe vamwe vangachidzingirwa nemapurisa vati mapurisa ari kutyora kodzero dzavo.
Kutanga isusu seHDK va very clear kuti isu tine kodzero dzedu dzatinopuwa nebombero remutemo weZimbabwe, kodzero dzekungana patinoda, kodzero dzekusapota watinoda. So zvataona chaa mapurisa zvekuti dzingirira remamboma navabataristiki, isusu sevachidiki veMDC tinoti isusu we are not going to bow down achizova pugamira chivaomberera maoko vachidzingirira misine nguva uyu resist ndozvamaona zvazviitika apo isu zvati verikire kuti aiwa isine kodzero dzedu imi ichai zvamunoita sebasa renyu bati isine kodzero redu so but isu we condemn action yemapurisa which is partisan mapurisa akaita kuti mapurisa ebato rezanupf haasi mapurisa anosevha zviro zvemazimbabwens isu to expect police isiri political police inosevha mainteresi anazimbabwe
izvi zvatsinirwa nemumwe wevechidiki muzvare alaika time avo vati vange vauyazotsigira mumwe wavo murunyararo
sevechidiki tinoona zvokuti zvakachitwa nemapurisa hazvina kunaka bhozi isu hatinambokonzeresa violence ivo ndivanga vakuda kutaka kutokonzeresa kuti tiite ruzha bhozi vanga vari kuuya kuda kutidzingirira kutidzivirira kuti tidi tive nemufaro wedu isu tatangouyawo hedu kuzovaona navp vedu tichiobetsera navo navo sevechidiki
mutauriri wemapurisa munyika yose assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 parunhare kuti havazivi nezvenyaya yekudzingwa kwevanhu padare nemapurisa asi vachiti vatotanga kuzvinzwa nesu patavabvunza nezvayo mutongi wedare vamawadze vati vanoda mazuva akawanda kuti vanzvere chikumbiro chaitwa namai mutetwa nevamwe vavo chekuti vasikala varasirwe nyaya iyi vachiti vanozopa mutongo wavo musi wa14 mwedzi uno ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba